Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichiti eno imusere naudza nhasi chipiri, zvita 10, 2019. Vanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe vanoungana kwaMutoko vachicherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose reInternational Human Rights Day. Vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko vanoendesa kumatare mumwe watevedzeri wemutungamiri weMDC weBoltman Ncube vachida kuripwa mari inoita miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru zvemadhora zvichitevera kubhadharwa kwakanga kwaitwa vaNcube segweta mari inoita mamiriyoni maviri nemazana mapfumbamwe ezviuru zvemadhora ekuAmerica muna ndira gore rino. Musangano wepagore weZANU PF unotanga kugoromonzi mubato iri zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Vakaremara vanoti hurumende inofanirwa kuvatsigira kuburikidza nekuvawanisa zvikwanisiro kuitira kuti varerukirwe neupenyu hwavo. Sangano rinokweretesa mari pasi rose rinonzi harisi kufara neurongwa hweZimbabwe hwekugadzirisa upfumi hwenyika. Izvi zviri kubva kunyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuziva zviri kuitika musangano iri. Muchirongwa cheve chidiki cheThe Connection na8pm tiri kutarisa nyaya yekodzero dzevanhu takatarisana nezuva reInternational Human Rights Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne 9885 shortwave.